Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga ange aine zvombo zvehondo zvinosanganisira puti nemboma aswera achitenderera mumigwagwa yeHarare nechitungwiza zvichitevera chisungo chedare makurukota nezuro chekuti hurumende itore matanho ekuchengetedza runyararo pakuratidzira kwemangwana. Mapurisa ange achitenderera nemigwagwa asingabviri ngevanhu uye mamwe ndiwo ange achingotenderera nemotikari dzinodira mvura inovava. Mamwewo ange aine motikari dzine maloudspeaker achiyambira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti kana munhu asungwa anoenda kujeri ega kwete nevakaronga kuratidzira. Mapurisa ange achikurudzirawo veruzhinji kuti vaite basa ravo sezvavanoita mazuva ose sezvo vanenge vakachengetedzwa. Vagari vemuHarare vakawanda vanoti hapana chakaipa pakuvekwa kwemapurisa mumugwagwa vachiti zvakakosha kuti mapurisa achengetedze runyararo nezvivakwa nemidziyo yevanhu. VaRaymond Gano vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino hapana chavanoshora pane zviri kuitwa nemapurisa.
Kuvapo kwavo mumastreet nekuda kuti runyararo rwuwande tinozvikudza ngazvirambe zvakadaro. Chatoshora kurohwa kwevanhu kusina njere mukati.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota zvemukati menyika vaKain Matema kuti mapurisa mangani adirwa mumugwagwa sezvo vange vasingabatike vachinzi vanga vari mumusangano wepolitbro. Studio 7 yabata mutauri wezanupf vaSimon Kayamoyo avo vati havakwanisi kutaura sezvo vange vachangodzoka munyika asi murongi wemusangano muMDC uye vachange vachitungamirira urongwa hwekuratidzira mangwana vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekuwanda kwemapurisa nekuti ari kuita basa ravo rekuchengetedza runyararo.
Hatigoni kutya mapurisa because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuna mangwana patichange chitarudziro vatange variko vane uwandu hwavo vakatiberedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zivamutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo patina mhirizhonga. Saka ndinoti haiwa mapurisa kana achinge aripo varogadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu vezimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana.
Panyaya irinyore kuperwa kuti kuratidzira uku kungangomiswa mushure mokunge mapurisa awana rekeni nematombo anonzi anogona kunge ari kuda kushandiswa mangwana. Vachibaya vati vacharatidzira murunyararo uye havadi mvumo kubva kumapurisa kuita izvi.
Takamangana nenyaya obva dzibva kutanga iyi nyaya yepemission aiwa harichiro basa ravo. Basa ravo rinotifana kuvazivisa chete kuti tichataridzira musi wakati. Hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvakaita semusangano.
Asi mumwe wechidiki mubato rezanupf vatenda ichirau vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumidzwa pamutemo havasi kuzorega pachiitika mhirizhonga sezvakaitika munandira apo pakafa vanhu vanodarika 10 uye pakaparadzwa zvinhu zvinokosha mamiriyoni 30 emadhora ekuamerica pakuratidzira kwainge kwakarongwa nezimbabwe Congress of Trade Unions.
Zvinongovimba kuti vakati hapisiwo tatingafare zvikuru asi vakasara nyaro taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kuna CSO kuna Night Glenview Area 8 kwese kuti anenge auya zvapo akanganisa kuti vasatengese tati vanhu ivavo vanokwanisa kuti vadhelewo navo vati vati vazvikane nemapurisa.
Imwe nhengo yezanupf youth league muzvare Christina Tarona vatiwo kunyange hazvo bumbiro remutemo richibvumidza vanhu kuratidzira rinovapawo mvumo yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga.
Notaura mubumbiro remutemo wedu wezimbabwe tinotaura kuti kune inonzi self defense nometa uri mukadzi nometa uri anything kune inonzi self defense. Saka self defense iyo taishandisa kuna vanouya vachitikanganisa kana kumabhizinesi nokuti mukatarisa population yezimbabwe vanonyanya kushanda madzimai nevechidiki ndo vachine simba rekushanda. Saka zvino tichine simba kudaro vanouya vachitivhiringidzawo kudaro tinokwanisa kushandisa self defense iri mubumbiro redu remutemo.
Mutauri wevechidiki muMDC Stephen Sakoti Chuma aramba mashoko ekuti bato ravo richakonzera mhirizhonga achiti zvese zviri kutaurwa nevanhu vanoda kusvibisa zita rebato ravo.
State kana kuti rezimu sekutaura kwandamboita vari kutya saka vari kutsvaka chose chingaita kuti vave vanonenedzera mhosva kuMDC uye kuti itaridzike sebato remhirizhonga. Asi tinozviziva kuti mazuva maviri matatu apfuura vatsigiri vedu machemen emadistrict edu anga achiteerewa usiku mudzimba vachirohwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza chikwata chiri kushanya munyika cheAfrican Court for Human and People's Rights kuti MDC ichabvumidzwa kuratidzira murunyararo asi ikaita mhirizhonga ichazvionera pamhino sefozha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.